Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro ndira 15, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinobatanidzwa tinadzo nzira kana mamekani anotitendera kuti tigone kupfuurire mberi, basa ripfuurire mberi kunyange vafangira aivafunge zvakanaka.
Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hauna urongwa hwekutsvaga mumwe mutungamiri sezvo vamagenzvangirai variwo vakasarudzwa kuumirira musarudzo kunyange hazvo vasiri kunzwa zvakanaka. Nhengo dzemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance muchinoi dzichibva kumakereke akasiyana-siyana dzinonamatira mutungamiri weMDC vamagenzvangirai kuti vakurumidze kunaya. Vazhinji vevagari venharaunda yekwachiyadzwa mudunhu reManicaland vanoti kuwanikwa kwemangoda munzvimbo yavo dzakave hope dzechembere kurota ichiyamwa sezvo zvisina kuvaigira pundutso muupenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hauna urongwa hwekutsvaga mumwe mutungamiri achaumirira musarudzo gore rino sezvo vamugenzvangirai varivo vakasarudzwa kunyange hazvo vasiri kunzwa zviri nani. Mumwe vatungamiri vemapato ari mumubatanidzwa uyu vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vanoti kana zvinhu zvakazomanikidza kusvika pakuti vatsvage mumwe mutungamiri, mubatanidzwa wavo une nzira dzinovatendera kuti vagone kuenda mberi nebasa kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kunzwa zviri nani. Kusanzwa zvakanaka kwavatsvangirai kunonziwo nevamwe kwakonzera kusagadzikana kwezvinhu mubato ravo reMDCT paine mashoko ekuti kune vamwe vatungamiri vatotanga kutsvaga rutsigiro kuti vazodomwa kutora matomu kana vatsvangirai vazofunga kusiya basa. Kusagadzikana uku kunonzi kwave kutyirwawo kuti kunogona kukanganisa mashandiro emubatanidzwa weMDC Alliance pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. Vatsvangirai vari kurwara nechirwere chegomarara remudumbu kana kuti colon cancer izvo zvave kuita kuti vazorore vari kumba kwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Isu semubatanidzwa weMDC Alliance and weNyosa President weTransform Zimbabwe on behalf yebato randinotungamira tinoshuvira vatsvangirai zvakanaka. Tinovashuvira kuti varikadze vapfuurire mberi nebasa ravo rekutungamire MDC Alliance. Saka hatisati kana hatisi pachinhano pari zvino zvachose chekutsvaga umwe mutungamiriri. Mutungamiriri wedu ndivatsvangirai ndiye takawirira navo zvekuti vagara nezviziva, asi vari kubatsirwa navanachiremba vanamasokota. Kutenda kwedu kana nzira neminamato yetinoita tinotende kuti vanopora vakagona kupfuurire mberi nekushande basa retakavapoinda kuti vaite. Hatisi mubatanidzwa, tinadzo nzira kana mamekanisi anotitendera kuti tigone kupfuurire mberi, basa ripfuurire mberi kunyange vatsvangirai vasunzwe zvakanaka.
Veruzhinji vanoteera mubatanidzwa weMDC Alliance vangada kunzwa kana kuti vangafara zvikuru kunzwa urongwa hwamuinahwo ihwohwo hwekuti vatsvangirai kana vakanga vasati vanaya zvokuti vange vachipinda mundima. Zvii zvamuri kuronga?
Ini ndichitaura Transform Zimbabwe maringe nekusaina kutakaita chibvumirano cheMDC Alliance. Tinoziva kuti chibvumirano chatakasainirana chine urongwa huripo hunotaura kuti zvinofamba sei, kana kuri kuti panode kuchinjwa kana paite shanduko muutungamiriri weAlliance. Saka izvozvo zviri pachena, procedure inotorwa iri pachena, mazano anotorwa ari pachena. Saka iwayo ndiwo atinongodzoke kwaari tomashandisa, tomaimplimenta, togona kupfuurire mberi. Hazvitinetsi zvachose.
Jekesai izvozvo vaNgaruvhume zvacho zvamuri kutaura nokuti vanozviziva ndimi wemapato, asi vari kunze havazvizivi.
Chibvumirano chedu chinotaura kuti vatungamiriri veAlliance vanosongana vokurukura vosarudzira tungamiriri kana paite chikonzero zvokuti pasarudzwe mutungamiriri umwe. Saka tinongosangana mapato arimo mualliance vosarudzira tungamiriri kana kuri kuti paite midi.
Kwauya weimise bato retransform Zimbabwe, zvii zvamuri kuitawo kugadzirira nyaya dzesarudzo dziri kuuya idzi?
Takanga tine musangano kumarondera sezvamunoziva kuti hatii kumashonal east nekumasvingo. Musi wechitatu ndine musangano mukuru watinawo muHarare. China ndakukangana kuti tiri kupi, then musi wesaturday paweekend tiri pamutare ndichitobva taenda kuchipinge kubva tadzoka nekumasvingo. Saka mameetings iwayo tiri kutoenderere mberi sebato retransform Zimbabwe, hatisi kutomborara zvachose kuti basa redu ripfuurire mberi, ende izvizvo zviri kupfuurire mberi.
Tiri kunzwawo mune mamwe matunhu mune matanganyaya yekunzi muri kuita zvemhirizhonga. Muri kusanganawo here nedambudziko irori mamuri kufamba setransform Zimbabwe?
Hatisati zvedu tasangana neviolence kana mhirizhonga yekuti tingati pane vakarohwa pakati pedu, asi mhirizhonga yatiri kutarisana nayo ndeyekutyisidzirwa.
Vanga vari mutungamiri werimwe bato riri mubatanidzwa MDC Alliance retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nhengo dzemubatanidzwa weMDC Alliance mudunhu reMashonal and West nezuro dzakanamatira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nedonzvo rekuti vapore nekukasika kuitira kuti vamirire mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakapinda mumusangano wekunyengeterera vatsvangirai ndiamai Abigail Saini vebato reZimbabwe People First kana kuti ZIMPF kukaroi vanopinda cheche Zioni. Amai Sauti vanoti vatsvangirai vane nhoroondo yekutungamira bato reMDCT nekudaro vanonamatira kuti vavatungamire musarudzo dzegore rino.
Isusu tanzwawo kuchema negungano raiita rokunamatira purezidhendi webato reMDC vaMorgan Tsvangirai. Saka taiya kuti tizobata tiri pamwe chete, tivanamatire tiri pamwe chete. Tinoziva kufamba kwavakaita kumashure kuti kwanga kuine chiedza chinoratidza kuti tinogona kubuda. Saka kurwara kwavaita kwatipa kuti tese tipfukame, tivanamatire. Mwari avaitire zvakanaka.
Amai Saini vanoti vari kunamatirawo sarudzo kuti dzive nerunyararo uye kuti vatsvangirai vakunde.
Election ino ya 2018 tingofamba nawo vatitungamirire, nokuti mweya mutsvene unenge uri pavari kuti ndo vanokwanisa kutisimudza mudambudziko ratiinaro. Maelections aya chapa kuti timanamatire inyaya yekuti kwese kwatabva baba zvinhu zvasina mbomira zvakanaka. Papa nerigging yanga yakaomarara, corruption nezvimwe zvakangodaro.
Mumwe wakapinda musangano uyu muchinoi vaSylvester muzambiri veMDCT vanopinda kereke yeAnglican vanoti vakaona zvakakodzera kunamatira vatsvangirai nekuti munhu akataura chokwadi kuti ane chirwere chegomarara remumatumbu.
Ndaona zvakakosha kuramwari rinotiudza kuti tipote tichinamatira vatungamiri venyika. Saka ndaona zvakakosha kuti ndive pano ndichinamatirwo mutungamiriri webato reMDCT Alliance. Ndaona zvakakoshawo sadunga munhu, ndaona zvakakoshawo semunhu akataura chokwadi pamusoro pechirwere chake. Saka munhu ari pachokwadi panguva dzese, saka tinofanira kumunamatira munhu akadaro.
VaMuzambiri vakati vanamatira kuti mhirizhonga isaitike panguva yesarudzo kunyange masoja achipindira musarudzo. VaMuzambiri vakati hapana chinokunda munamato.
Hapana munhu anokwanisa kukunda Mwari pano panyika. Takaona mubhaibheri vakawanda naFarao vachitandanidza Mozisi kubva muEgypt, vakanosvika zviuru nezviuru zvemasoja zvikanyudzwa mumvura pamusaka pesimba raMwari. Saka nesimba raMwari hapana chinokona.
Imwe nhengo yeMDCT yekuchegutu iyo yakati inoda kungonzi vakonjana yakati vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira bato musarudzo kunyange vachirwara, nekuti vakawanda vanorwara asi vasingabude pachena sezvakaita vatsvangirai.
When we are going kunosarudza maleaders yedu, sarudzai anogona. Anogona ndiye watakamirira pano. Anogona ndiye Morgan Richard Tsvangirai. Vangani vanorwara, neni ndiri murwere, asi ndakambokuudza here, man of truth akamira pamberi pedu, pamberi penyika yese, pamberi pe the whole world achera kuti ndiri murwere. Man of truth, we want man of truth. Mari vatiitire zvakanaka, ndiye watakamirira pano, Morgan Richard Tsvangirai. Haleluya, haleluya.
Vakapinda mumunamato uyu vakashoropodzawo kurwira masimba kuri kuitika mubatoro MDCT vachiti vari kurwira chigaro chavatsvangirai ndivo vari kunonotsa shanduko munyika. Musangano wekunamatira vatsvangirai wakapindwawo nevemapato ari muMDC Alliance nevemachechi akawanda mudunhu rose remashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kunamibia mukienderera mberi kwavo nerwendo rwavo rwekusangana nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweafrica vachivaudza mamiriro akaita zvino muzimbabwe. Rwendo urwo runotevera kushanya kwavakaita svondo rapera kuangola, uko vakasanganawo nemutungamiri wenyika iyi uye vari sachigaro wesadic organ on politics defence and security vajoao lorenzo. Vamunangagwa vari kutarisirwawo kushanyira mutungamiri wezambia nechishanu svondo rino vachizoendawo kubotswana. Zvichakadaro, rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga vanoti mashoko avamunangagwa ekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvisiyane netsika yekuchema nezvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika nevekumadokero mashoko makukutu nekuti vanhu vemuzanu pf vagara vachingochema nezvirango zvisipo. Vamavhinga vanoti chakauraya upfumi hwezimbabwe kuondonga kwekutonga kwematongerwo enyika, uori, chizivano uyezve nekusagona basa kwevari muutungamiri. Vanotiwo panyaya yekurudziro yemutungamiri wenyika yekuti vanhu vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinofanirwa kutangira kubato ravo rezanu pf uyewo kuti mapurisa atevere mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhinga pamusoro pemashoko avamunangagwa aya.
Mashoko iwayo avamunangagwa pamusoro pekuti vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo mashoko makukutu, nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hwezimbabwe hazvisi zvirango zvisipo asi kuondonga nyika pamatongero, uori, chizivano uyezve kusagona basa ndo zvauraya nyika, kwete zvirango zvinenge zviri muziroto zvevanhu.
Tinonzwawo zvakare vamunangagwa vakataurawo pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti vanhu vanofanira kudzidza kugarisana kunyange muine maonero akasiyana. Muchitarisa mamiriro ezanu pf nezviri kuitwa navamunangagwa, zvii zvamungataura? Tingati here vauya nezuva kana gwara idzva muzanu pf?
Hapana gwara idzva riripo. Shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka, asika muromo hauzarirwi nerwizi. Chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitendedzwi, kureva kuti vamunangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa vanenge vaita mhirizhonga vasungwa. Iko zvino munguva yapfuura tiri kunzwa kunzi nzvimbo dzakasiyana siyana kuri kuitika mhirizhonga kuepoti muHarare, kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo, asi vanhu ava havasi kusungwa. Ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa. Chepiri, vamunangagwa ngavataurire vatsigiri vavo muzanu pf yavo kuti vasiyane netsika yemhirizhonga, nekuti tinoziva kuti iko zvino tichienda kusarudzo mhirizhonga yakanyanya inobva kune vari mubato riri kutonga, nekuti vanenge vachiti ivo havasungwi nemapurisa uyezve hapana chinovawana. Saka mashoko avamunangagwa vaita musiya paduku, ngavataure vatiratidze tione vanhu vachisungwa vachienda kumadzijeri, toziva kuti zviro kwazvo mhirizhonga haidiwo. Zvakarewo vaya vakaita mhirizhonga yakaomarara panguva yapfuura kusarudzo dza2008 vakaponda vanhu vakaita vanhu zvirema vachivhuna makumbo vachidimura maoko, vanhu ivavo vanozivikanwa, ngavasungwe vapinde mumanjere. Tochizoona kuti zvechokwadi vamunangagwa vanorevesa pakutonga kwavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhiwa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, nestudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vagari vekwachiadzwa kunharaunda yemarange mudunhu reManicaland vanoti kuwanikwa kwechicherwa chemangoda mudunhu mavo makore gumi apfuura kwakavaunzira bongozozo kwete mufaro sezvavaitarisira. Mutoro wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevagari venharaunda yekwachiadzwa vanoti kuwanikwa kwemangoda kwakapa tarisiro yekuti vachava vanhu vepamusoro muraramo yavo, asi izvi hazvina kuitika. Misha inopfuura zviuru zvitatu yakatamiswa kubva munharaunda iyi mushure mekunge kwawanikwa mangoda aya. Vakatamiswa zvichinzi nehurumende pave nemukana wekuti mangoda aya acherwe zviri pamutemo nemakambani anosvika masere panguva iyi, asi pasina mugove wakaringana kune mhuri dzakatamiswa idzi. VaMoses Mukwada, mugari wenharaunda yekwachiyadzwa, vaMukwada vanonyunyuta nekuda kwekwavanoti kubiridzirwa kwakaitwa vagari maringe nezvakaitika.
Isu sisi the richest people in the world, but we are the poorest community in the world. Chaushati Diamond ndiro rine mari yakawandisa muZimbabwe muno, ndiro rine mari yakawandisa, but community acherusa we Diamond ndiro haina chiro. Zvaita kudai government yaitipinze mabasa yaipinda uyu ndisa bhugu, but ukanase pano tobva nezvakaitwa nekambani hapana. Takagumisira isusu kuone kabenefit katakaona kekuke zvikafu zvematemba noni basi pakuchewa kweDiamond rakatutwa masaki nemasaki kwapuwe matemba basi.
Tarisiro yavamukwada ndeyekuti hurumende iyo ine kampani iri kuchera mangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC, iyo yakatsira mamwe makambani masere anosanganisira Jinan, Marange Resources, Diamond Mining Company DMC nemamwe, inge ichizadzisa zvido zvevagari. VaMetswe Mundondo, mugari wekwachiyadzwa uye vanobata basa rekugadzirisa makuva evachakabvu vakavigwa panzvimbo iri kucherwa mangoda. VaMundondo vanoti kambani yeZCDC inosungirwa kuchera mangoda, asi ichicherechedza kuti vagari vanosungirwa kuwanawo chouviri kubva kwairi.
Zochone pinini muridzi wenzvimbo tinochone pichabo machedu chabo machindo chinosanganisira mari inoenda ku community ownership trust to develop boch and develop marangi. Tisaita ma mistakes pa 15 billion ba.
VaMike Mukwada, mumwe mugari wekwachiyadzwa. VaMike Mukwada vanoti chinonetsa panyaya yekwachiyadzwa inyaya yekuti kambani yavapo yakazara vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko. VaMike Mukwada vanoti kana vakasawirana nevaridzi vekambani gore rino vari kuronga kuratidzira uye kuenda kuvakuru vehurumende nenyunyuto dzavo.
Titiwirirane nekambani kuti consider us as a community kuti pemuri kucherawo amungani imwe gaba munotiwo anhu arimurucherwa mwacho a benefit or something. If it fails, do we send a petition ku kambani neku government.
Vafarai Maguhu ndiwo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzinowanikwa zviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance CNRG. VaMaguhu vanoti itarisiro yavo kuti upenyu kana raramo yevanhu venharaunda yechiyadzwa ichigadziriswa.
Develop the local community. Tiri kuda kuona migwagwa ichiiswa tara pachiyadzwa. And we've got plan B. Kana hurumende isiri ready to make sure kuti mangoda ekwamarange ari kudevelopa marange, taakuchirwisa to stop the mining pachiyadzwa pacho. Either it's with the community and for the community, or there is no mining that must take place.
Vamaguhu vachitaurawo pane mumwe musangano wakaitwa mudunhu iri vakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwachiyadzwa uko kwave nechitsama chevanhu vashaya uye kuremadzwa vawanikidzwa vari mumunda wemangoda kunosakiswa nekuti kambani iriko haina hanya.
Ingori nzvimbo iri kushandiswa kutora maminerals ekuno achino benefita vanhu vari kure vatisingazivi. Saka zviri kuitika kwachiyadzwa ndezvekuti kambani itsvai yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ikambani is reconnected to the local people. Vanhu vari kuemploya vane policy yekuti havasi kuda kuemploya malocal people once imbavha. Saka vari kutora vanhu vari kubva kure ndo vari kutora ndo zviri kutsanangura wai kuri kuitwa utsinyi hwakanyanya nekuti hazvisi zvizvakwa zvemo. Saka vanhu vari kutoshanda sekunge it's an occupation force yakauya kuzodhila nenyika iri muZimbabwe.
Kuchema kwevagari vekwachiyadzwa hakuperi sezvo vaJeremiah Kusena vachiti vanoshungurudzwa nemapurisa uye masoja kunharaunda iyi nguva dzose.
Havasi kutivigecha kuti tipinde mabasa vana vacho anditi then vabereki wedu isusu kurarama kwetaa kuita hatina tinorarama nekutengesa anditi munhu wakuita akashabhini kake wotengeswa zvigrocery zvake vanodhipuraya futi mapurisa vachiuya vachiara sanhu mumaraini imwe motoona kuti kugara kwacho tinorarama sei tozomboshuvakuti hatitamisei zvedu but ukaona kune akatamiswa kwacho hakuna even kana mvura yekumwa zvese hakusina. Saka tirushaya kuti isusu mabocha hatombodii todini hama inova kuti anotizwawo ndiani.
Gurukota rinomirira dunhu remanikaland amai Monica Mutsvangwa vanoti nyaya yekusawana pundutso kwevanhu vedunhu rino ichapera sezvo vakaita hurukuro yekuti kuve nekambani yekukwenenzverwa kwemangoda.
Muri yekumanikaland iri kusvika kuti imimi zviri kumbofamba sei. Vakandipawo assurance yekuti patakapiwa basa pakabviswa mamwe makambani hongu pakamboita nyaya dzekumatari asi ivo vakaramba vachiita basa rekumaina madiamonds. Iye zvino vane madiamonds avanga vachimaina all this time asati atengeswa nokuti aifanirwa kumbotariswa kuonekwa nekuvhaluetwa nekunhingika kuvagadzirisa kwacho. Ndikati izvo zvokugadzirisa izvi ndozvinotorwa nemhuri yekumanikaland zvecutting and polishing kuti tirewo kumanikaland ngazvisaitwe kumwe kunhu ende ndo basa ravakandipromisa kuti vari kutovaka pachaitwa cutting and polishing kuno kumanikaland.
Kuwanikwa kwemangoda kuno kwakapa kuti mhuri dzakawanda dzitamiswe dzichinogariswa kuada Transau uko dzakavimbiswa huchine mukaka asi pasina chakabuda kusvika pari zvino. Izvo zviri kupa kuchema kukuru kuvagari. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Vagari vekuTynewald North muHarare vakabatanidza mari yavo kuvhara makomba emumwe mugwagwa uri munharaunda mavo mushure mekuona kuti kanzuru haisi kusimudza musoro pazvichemo zvavo. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vakashandisa mari dzavo kuhaya zerori rekutakura matombo pamwe neivhu rekushandisa kuvhara makomba akachereka mumugwagwa uyu. Izvo zvinonzi zviri kukonzera kuti vanhu vaparadzane nemari dzakawanda vachigadzirisa motokari dzavo. Imwe nyaya yakaita kuti vagari ava vaite mudeme mudeme ndeyekuti vatyairi vemakombi vanonzi vakanga vasisada kupinda munzvimbo iyi vachiti mugwagwa uyu waikuvadza dzimotokari dzavo. Vataonana kati iyo vekomiti inoona nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu vanoti vakatanga taura nezvekugadzira mugwagwa uyu vari pabhawa zvavo vakatandara nevamwe vakafunga kushandisa motokari dzavo kuti vatakure ivhu rekuvhara makomba aya.
Saka takaona kuti kanzuru haina zvairi kuita nenyaya yemarodzi edu yaine very 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 bad state. Saka takakotiwo tiri pabhawa tichinwa tiri a group of people. It started with 5 people. We mirrored this idea that no gentleman ngatimbotorawo mota dzedu tinotora gravel. Takatora gravel redu tikapacha 1 or 2 3 or 4 ma potholes Saka takazo publicize kune vanhu through our WhatsApp group M10Watt. Kati gentlemen ndivo zvatatanga ngatibatane titechi titechino zvimwe chete.
Varoni Tumbari ndivo vakashandisa rori ravo iro rakatakura ifu iri. Vatumbari vanoti imwe nyaya yakavhundutsa vagari vemutinold north ndeyekuti pane mbavha dzinomira mumugwagwa umusi kudzopadza motikari padzinenge dzichifamba zvishoma zvishoma padzinenge dzichiedza kunzvenga makomba aya zvokuti vanga vave kusvika kuti pangazoguma paurayiwa munhu.
Ndini the owner truck yatiri kushandisa kugadzira road community yedu eternal north. Ndinofara kuva part yecommunity kugadzira road nechikonzero chekuti tangaisangana nematambudziko kuti road yedu yakafa. Saka nguva ino rain season tangatisangana nematambudziko embavha dzanga dzichigarira vanhu dzichirova mota dzevanhu. Even ma residents mamwe anenge ashaya transport vachiburukira kuturn off kwedu vanga vachisangana nematambudziko ekurohwa nembavha. Ende tine ma residents akawandisa, tine makisi akawandisa akareportwa kumeboring. Kati taona kuti timire council nokuti atakavimbiswa naye ko zvino honorable president wedu vamunangago pakamboya chishemanza dziyavo mutenold north vakatovimbisa kuti vachasvitsa chishemo chedu ku city council kuti city council tigadzirirewo just access road yedu yatinayo imwe chete yekupinda nekubuda but takagaririra hapana chatakawana until iko zvino ma residents abatana pachavo kuti ngatiunganidze kamari katinako tigone kungwesa gravel kuti road yedu ikwanise kufambika zvakanaka vanhu vachifamba vachikwanisa kukunda tsaona dzatosangana nadzo dzekubirwa nekupwanyirwa motikari.
Vatumbari vanoti pane nyaya yeKirkman private school chikoro chisiri chehurumende icho vanoti chaifanira kubatsira kugadzirawo mugwagwa uyu nekuti vana vanodzidza ipapo havasi vagari vemutinwood north chete asi kuti vamwe vanotouyawo nedzimota mazuva ose. Mumwe wevakatanga nekomiti iyi vafrancis mandimika vanoti mugwagwa uyu unotozezesa chaizvo nokuti motokari yavo inogara yakaenda kugaraji kuti ichinzwe mashocks nemasuspension.
Nyaya yemashocks yamuda yemafrance suspension unogara uri kwamakanika 3 months down the line watochinja shock. Saka ndoda takaona kuti hatingamirire kanzu isizvo ndisi vanhu vanogara muno. Let's do it ourselves. Kana kanzu richinzi ngaiona kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi pamwe nekona kuzoita sei kuzongotibatsirawo ndikumaunga but isizvo in the meantime data something.
Vaizekiwo Mushongwe vanoti kanzuro yeHarare hapana zvairi kuita maererano nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu nekudaro vakaona zvakakodzera kuti vaite basa racho pachavo.
Tisitangoti secommunity tichiona road yedu yashata mota dziri kungoita mabreakdown time and again. Saka taona sekuti isusu tikabatana secommunity tozvigadzirira zvedu nekuti kanzuro kutimirire hazviri kutiitira kure.
Gore rapfuura muna zvita kansela weward 41 mutinwood north amai Charity Bango vanoti kugadzirwa kwemigwagwa ibasa rakabviswa kukanzuro rikapiwa bato rezinara nokudaro migwagwa mizhinji haisisina kumira zvakanaka. Vanoti imwe nyaya ndeyekuti mugwagwa wetinwood north waiva usiri paurongwa hwemigwagwa ichagadzirwa muward 41 zvokuti vachaedza kuti vanotaura kukanzuro kuti nyaya iyi itaurwe. Ndakamirira studio 7 kutinwood north muHarare ndini Kiri
Mundi kakamizira mwamuna chifukwa chandala machave ziwani chikwa tichotere pamangara mabuto pasogoro. Mundi kakamizira mwamuna amene sali kukosikwanga mwamuna siwa musiku wanga mundi kakamizira tumakolo. Kakamizira mwamuna chifukwa chandala machave ziwani chikwa tichotere pamakala mabuto pasogoro. Mundi kakamizira mwamuna amene sari kukosikwanga mwamuna siwa musiku wanga mundi kakamizira tumakolo. Kakamizira mwamuna chifukwa chandala machave ziwani chikwa tichotere pamakala mabuto pasogoro.
Nako kambo fupalo kakamiza kubva kuna National Pitchen Kazembe uchikomana chepa Zambia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka yene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.